Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 18, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanogaya upfu vokandirana makubvu nematete vachipomerana mhosva dzeuori. Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaTimo Olkonen vonojekesa kuti hapana zvachinja panyaya yezvirango pamutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu. Vanhu vochema-chema nemitengo yezvinhu yoramba yoita chamuramba mhuru. Tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuChina nezvechirwere checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu vakawanda kunyika iyi. Muimbi wechidiki Prince kuda kwashe musarurwa uyo akashaya nechirwere chegomarara oradzikwa kwazvimba nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo nyika yakatarisana nekushomeka kweupfu, paramende nhasi yaudzwa nemamwe makambani madiki anogaya chibage kuita upfu kuti pane mamwe makambani mahombe ari kuendesa nemukoto wechibage chakapiwa kunyika dzakaita seDemocratic Republic of Congo. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda paongororo yemashandiro esangano reGrain Millers Association of Zimbabwe iri kuitwa nekomiti yeparamende inoona nezvekurima. Mukuru wekambani yeMr. Brands vaWayne Moss Brand vaudza komiti kuti pane uori huri kuitwa namamwe makambani ari kupiwa chibage kuti agaye upfu hwakachipa ari kutengesa chibage ichi kunze kwenyika.
I don't have the evidence, but I'm sure if I can point you in the right direction, you can go and find the evidence of maize going to DRC. It's subsidized maize.
Handina humbo, asi ndinogona kukuratidzai kwamunogona kuwana humbo wekuti chibage chiri kuendeswa kuDRC. Chibage chakachipa chatiri kupiwa nehurumende, asi hachisisiri kushandiswa chaizvo.
Vatiwo makambani aya ari kushandisa chibage chakachipa ichi kugadzira zvimwe zvinhu zvakaita seporiji nezvimwe zvinodhura. Vabrand vati kambani yehurumende yeGMB iri kuita rusarura uye kusvika muna zvita yange iri kupa chibage ichi kubva kunhengo dze Jimas Chete. VaDavis Mahambi vekambani yeUnited Milling avo vaudza komiti kuti vakadzingwa muJimas mushure mekupokana neutungamiri hwesangano iri vati vanoona sekuti Jimas inomirira makambani mahombe chete akaita seNational Foods neBlue Ribbon. Vatiwo makambani iwawa ndiwo ange achibatsirikana nezvirongwa zvese zvinoitwa neJimas. VaMuhambi vabvumirana vaBrand kuti mamwe makambani mahombe anogaya upfu ndiwo ari kutengesa chibage chakachipa kunze kwenyika, izvo zvave kukonzera kuti munyika muite dambudziko reupfu hwakachipa.
So we suspect, and that was the maize that was then being loaded to go to the DRC, trucks that carry copper.
Ichi ndicho chibage chakachipa chiri kuendeswa kuDRC nemarori anotakura kopa. Anobva kuDRC ane kopa oenda kuSouth Africa, paanodzoka anoita sekuti akatakura chibage, asi anozotakura chibage ichi muno chinove chibage chakachipa.
VaMuhambi vati vakazvipira kushanda neparamende kuburitsa uori hwese panyaya dzekugaiwa kweupfu munyika.
VaBrand vati havachina chivimbo.
Sangano rakaita seJimas vachiti ndosaka vakaumba sangano rinomirira makambani madiki neari pakati nepakati reSmall and Medium Millers Association. Vachipawo humbo kukomiti iyi mukuru weNational Foods vaMichael Lashbrook varamba kuti makambani mahombe akaita seavo ari kutengesa chibage kana upfu kunze kwenyika.
In terms of some of the allegations that were made earlier, I'd like to say from a national foods perspective, you know, we certainly haven't...
Isu se national foods hatina kumboendesa upfu kunze kwenyika. Uye ministry industry inouya kuzvigayo zvedu svondo rega rega kuzoongorora basa redu.
Vati National Foods yakambomira kugaya upfu wakachipa mwedzi wapfuura sezvo hurumende yainge isina kubhadhara paupfu wakachipa wavainge vagaya kubva musi wa 7 zvita paakatanga chirongwa chekugaya upfu hune mutengo uri pasi asi vati vakazobhadharwa zvekuti vatanga zvekare kugaya upfu hwakachipa imwe yemakambani mahombe anove nhengo dzejimas Blue Ribbon iyo yanga yakamirirwa navayusuf Kamau varambawo kuti vari kutengesa chibage chakachipa kunze kwenyika mutungamiri wejimas vatafadzwa musarara vanoti zvimwe zvange zvichitaurwa nemakambani aya ndezvekuda kusvibisa chete
mashoko aya haana maturo uye zvemanyepo anga achitaura uyu yaive nhengo yedu yatakadzinga kumusangano pamusaka peunyanya hwanga anawo saka handione chikonzero chokuti paramendi ingadedze munhu akadzingwa musangano kuti ataure nezvemusangano wakamudzinga hapana umbowo hwaburitswa kudare hwokuti tingaone togokwanisa kupindura
mutevedzeri wavamusarara vachipo nheta vaburitswa mumusangano wanhasi vachinzi vachanzikwa pamwe navamusarara ndakamirira studio 7 muharare ndini Godwin Mangudya.
Nezuro Studio 7 yakaburitsa mashoko ekuti European Union yainge yabvisa zvirango zvose zvainge zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende. Izvi handizvo. Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaTimo Olkonen vazojekesa nhasi kuti hapana zvachinja panyaya yezvirango pamutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekurima vaPerence Shiri uye mukuru wemauto vaValerius Banda, sezvo vachiri pavanhu vakambosendekerwa zvirango asi vachiri kuongororwa zvakasimba sezvavanga vachiitwa kubva muna 2014.
Indeed, in the restrictive measures list, we had a number of individuals who were under those restrictive measures, that's Netflix prison visa ban. So we had three persons earlier on that suspended list, and then we had two persons on the active list under active application of those measures. That was a former presidential couple. And now in the most recent review of those measures, then indeed from the former presidential couple, Robert Mugabe, of course, is deceased, and then he was removed completely from the list. And then the former First Lady Grace Mugabe was added to the suspended list, which then means that we have four persons now on that suspended list.
Tangatine vanhu vaviri vainge vakatemerwa zvirango, Chakabvu Robert Mugabe nemudzimai wavo Amai Grace Mugabe. VaMugabe vabviswa zvachose pazvirango nekuti vakashaya. Asi Amai Grace Mugabe vaiswa pane vamwe vanhu vatatu vane zvirango, asi zvakambosendekwa parutivi, vanosanganisira vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekurima vaPerence Shiri uye mukuru wemauto vaValerius Banda.
Ayo anga ari mashoko emumiriri weEU muZimbabwe vaTimo Olkonen vari parunare muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda kuChina chinoti zvinhu hazvisati zvanaka munyika iyi sezvo vanhu vasati vobvumidzwa kufamba pamadiro nepamusoro pechirwere checoronavhairasi chanetsa munyika iyi. Vatinashe Bare avanodzidzisa chirungu muguta reZhengzhou mudunhu reHenan kuChina kwakare vanoti vari kubvumidzwa chete kubuda mudzimba kuitira kuti vanotenga chikafu uye vanoenda kunotenga chikafu ichi vakachengetedzwa nevashandi vehurumende. VaBare vanoti hapana munhu wekuZimbabwe avanoziva atabatwa necoronavhairas iyo yauraya vanhu vanodarika chiuru nemazana masere. VaBare vaudza Rechoto weStudio 7 kuti vava nemasvondo matatu vasingabvumidzwe kufamba pamadiro uye shuviro yavo ndeyekuti coronavhairasi ipere.
Pari zvino kune runyararo rusingaite nekuti vanhu havasi kutenderwa kubuda pano. Vanhu vese varingogara mudzimba varungo buda chete varikubvumirwa kubuda vashandi vehurumende vakaita semanesi nemateacher. Mashopping mall akavhara kwakangovhurwawo ndoo kumasupermarket kunotengeswa magroceries kuti vanhu vanowanawo chekutengawo chekudya. Otherwise munhu wese ari mudzimba, the streets are clean, hakuna chiri kuitika pano.
Muri kubatwa here nenzira yamungati yakanaka vabare?
Kubatwa hedu tikuona sevari kuita zvakanaka, vari kubata vanhu zvakanaka. Pakutiwo pakubudawo kunze uku vanokubvumidzaiwo, vanokuperekedzaiwo kunotenga chikafu chenyu vodzoka nemi vachimonitawo kuti muri kufamba sei, vachitranslatawo kuti kana mukazosangana nevemutemo vachibvunza kuti mukuenda kupi, vanokubatsirai kutaura kuti vanhu vavari kubudirei peoples of their movements outside. And vanopotawo vachiuyawo zvakare vachinokawo padzimba dzei cheka temperature, vaona kuti matemperature zenyari sei, muri raiti here, muri vatano, hamuna kubatwawo nevhairasi here.
Munonzwa sei nekuvharirwa panzvimbo yamugere musinganyatsobvumidzwe kubuda muchienda kwamunenge muchida?
Zviri zvinorema zvisingaite, because tatione about 3 weeks tingogara mudzimba. Saka munongoziva sevanhu vanenge vasina kujaira kugara mudzimba, mune majaira kuenda kumabasa, kubudawo panze muchimborohwawo nemhepo yepanze. Manje iye zvino izvi tinenge tingori muumba, saka zvinhu zvinonetsa because zvinhu zvamunenge musina kujaira kuita.
Pane vamunozivawo here vakabatwa nechirwere checoronavirus ichi?
Pane vandinoziva like maafrican wekukenya newekucameroon, asi vakabatwa neutachiona, asi vakatobuda muchipatara vachinzi varapwa ende vaitwa cured from the coronavirus.
Shuviro yenyu vabare panguva ino ndeyi?
Shuviro yangu panguva ino ndeyekuti idai zvinhu izvi zvapera tikwanise kudzokera kumabasa, nekuti panguva ino yatinei takagara kudai so isi takauya kuzoshanda kuno nemastudentswo vakauya kuzodzidza kuno, saka panguva yatinei takagara kudai so inguva inenge ichienda pasina zviri kuitika. Ende kunokuwo dzongo kana uchishanda kuno kumakontrakti acho vanobhadhara according to madays avanenge washanda, ende mavhiza anenge achiexpire anoda kurinyuwa. Saka hatizozive kuti kana vhairasi yacho yapera mavhiza edu achava acharinyuwa here kana kuti vachatikombanzeta for madays atinei tarudza. Ende hatizive kuti salari vachatipa here dzinei dzakakwana kana kuti vanotobvisa dzemadays acho atisina kuenda kumabasa anaya.
Imi muri kuitei kuChina ikoko vabare?
Ini kuno ndinodzidzisa chirungu.
Vanga vari vatina Shebare, chizvarwa cheZimbabwe chiri kuChina, vachitaura parunhare vari muguta reZhongzhou kuChina kwakare, naRachel Toye, Studio 7. Gurukota redunhu reMashonaland West, amai Mary Muliswa Chikoka, vanoti vabereki vanofanirwa kunzwisisa zvinonetsa vana vavo, zvikuru sei vanorarama neurema. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nemuvhuro pachikoro chechinoya, hai amai Muliswa Chikoka vakati zvakakosha kuti vabereki vateerere vana vavo kuti vanzwisise zvinovanetsa muupenyu. Amai Muliswa Chikoka vakanga vachitaura pamhemberero dzekurangarira vanorarama neurema idzo dzakanonoka kuitwa, vakati nguva yekuti vana havateererwi yakapfuura.
Takakura tichinzwi mwana anoonekwa haanzwike, isusu takakura tichitwa izvozvo, asi mazuva ano tiri kuti vana ngavanzwikwe pavanenge vachitaura.
Amai Muliswa Chikoka vakatiwo vabereki vane vana vakaremara havafanirwi kuvaviga sezvo uri mutoro wemunhu wose kuyamura nepavanogona.
Ewe munext door wacho kana hama yacho pane paunomboendawo here uchiti nhasika ndoda kumbokuzorodzai, regai nditore mwana, regai nditore nagogo, regai ndimboenda umba kwangu kana weekend chaiyo. What part are you playing?
Izvi zvakatsigirwa nemukuru webazi rezvemagariro evanhu mudunhu reMashonaland West, amai Agnes Muchoo, vakati mudunhu mavo mune vana zviuru zvina nemazana maviri nemakumi mana nevasere vanozivikanwa vanorarama neurema. Amai Muchoo vakakurudzira vabereki kuti vasavige vana mudzimba.
Regai nditore zvemukana uno wokuti nhasi ndiri kufara nekuti ndiri kuona vana. Zvichireva kuti vana nhasi vabudiswa pachena, ndinonzwa kusurukirwa zvakanyanya nekuti tine vamwe vana vane madisabilities vari kuhwandiswa mudzimba umu. ndofunga nhasi vauya nevana tinodaira kuti muchanokurudzirawo vasara vaine vana mudzimba imomo kuti ngavaoneke vachiuyawo kune nzvimbo dzakadai.
Amai Mutsvo vakazoshatirisa vabereki vakanga vauya nevana vanorarama neurema pavakati pane mari dzavari kudzosera kuhurumende dzisina kushandiswa.
Iwo uyewo maprograms aya akaiswa nehurumende ndenyu, mari dzimwe dzenguva mamwe makore inotodzoka nekuti haina kushandiswa. Saka torai mukana iwowo muchienda kumadistrict social welfare officers edu pedyo nemi moenda muchinobvunza kuti mobetserekana sei.
Asi amai Chena Ibvute ava vane mwana akaoma mutezo anofamba newheelchair vakati vanoenda kumahofisi esocial welfare vachinzi hakuna mari, nekudaro vari kutoshamisika kuti pane mari dzekutodzoserwa kuhurumende dzashaya anoshandisa.
Titori maperenzi akatoti wandeita toshama nazvo kuti saka zvinhu zvacho zviri kuwanikwa nevanhu vakaita sei, but mukada kuzvicherechedza zviri kutorwa nevanhu vasitori disabled.
Amai Bvute vakashoropodzawo kupemberera chiitiko ichi kure nemisha inogara veruzhinji vachiti vakawanda vakanga vasina kuuya sezvo kuchikwirwa motokari kaviri. Zuva revanhu vanorarama neurema rinocherechedzwa musi wa3 zvita gore rega rega, uye rakatangwa kucherechedzwa kubva muna 1992. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vaita hurukuro nemutungamiri weEthiopia vaAbiy Ahmed pamusoro pezvirongwa zvekuwandudzwa kwezvematongerwo enyika. Vakati America ine urongwa hwekubatsira Ethiopia nemari yekuti zvirongwa izvi zvibudirire. Ofisi yavaAhmed yazivisawo kuti vaviri ava vaitawo hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mudunhu rekumabvazuva kweAfrica iri, kusanganisira gakava riri pakati peEthiopia neEgypt pamusoro pedhamu riri kuda kuvakwa neEthiopia murwizi Nile. America inokurudzira Ethiopia, iyo ine vanhu vanopfuura 100 remamiriyoni, kuti ivandudze zvematongerwo enyika. Commission United Nations inoona nezvevapoteri kana kuti United Nations High Commission for Refugees inoti iri kuvhundutswa zvikuru nezviri kuitika kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweSyria, uko inoti vanhu vari kushungurudzwa zvakaipisisa. Mukuru wekomisheni iyi amai Michelle Bachelet vati izvi zvakonzera kufa nekukuwadzwa kwevanhu vazhinji pamwe nekuenda muupoteri kwevamwe. Amai Bachelet vati zviri kuitwa kuvanhu munzvimbo dzeIdlib neAleppo, zvikuru sei kuvanhukadzi nevana, hazvingabvumirwe kuramba zvichienderera mberi vachiti kurwisana munzvimbo iyi kwakonzera kuti vanhu vanopfuura 150 ezviuru vatize misha yavo. Kurwisana kuri pakati peverudzi rwechikedhi nemauto eTurkey. Hurumende mwedzi uno yakawedzera mihoro inotambirwa nevashandi vayo, asi vamwe vave kutoona sekunge danho iri rave goka munyama nekuda kwematambudziko anonzi akonzerwa nekuwedzerwa kwemihoro uku. Mitengo yezvinhu zvakawanda inonzi yabva yakwirawo, izvo zvinonzi nevamwe vashandi vehurumende zviri kumedza mihoro yavo yavachangobva kuwedzerwa nehurumende. Izvo zvinotsinirwa nemunyori mukuru werimwe remasangano evashandi vehurumende reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe, avanoti nhengo dzavo zhinji dzatambira mihoro yadzo nhasi dzashamiswa kwazvo kupinda muzvitoro dzichiwana zvinhu zvizhinji zvakwidzwa mitengo.
Ichokwadi kuti vasi vapinda muzvitoro nhasi mapuraizi enyama, mapuraizi eshuga, mapuraizi emafuta abva achinja, kureva izvo kuti mari yacho yatatambira nhasi haina chainoshanda. Saka hapana chiripo. Mari yacho yatapromiswa nehurumende yabva yangoenda nemhepo isati yasvika kwatiri.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti ratove dambudziko revezvitoro rekuti pose pangowedzerwa vashandi vehurumende mihoro, vezvitoro vanobva vakwidza mitengo yezvinhu zvose.
Zvina kunaka, asi ndizvo zvavanoita. Haipindi pane zvikonzero zvakati kuti zvinoita kuti vemabhizimisi nguva dzese hurumende painopanidzira mari kuvashandi vavo, tinotoona nemitengo yakutokwira.
Vakawanda munyika vari kuchemawo nekutengeswa kwezvimwe zvinhu nemari yekunze, asi vashandi vemunyika vachitambira mihoro yemari yemunyika. Semuenzaniso, kambani inotengesa mafuta edzimotokari yeZuva Petroleum nhasi yazivisa kuti yave kutengesa mafuta edhiziri nepeturu pamagaraji ayo masere munyika nemari yekunze, danho rinoshoropodzwa zvikuru navamoyo veZCTU.
Vashandi vakawanda iyo zvino vada kutopiwa mari mabhoni. Saka kana pane maproducts anenge akutowanika nemari dzekunze kwenyika, tinenge takutoshaya kuti ndevanani vachatenga. Unoreva kuti kwane maproducts evarombo nemaproducts evakuru vane mari. Hurumende yakutotidzorera kumashure.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vari kuonawo kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zuva nezuva, uye vanofunga kuti zviri kukonzerwa nekushaya simba kuri kuramba kuchiita mari yemunyika ichienzaniswa nemari yekunze.
Ichokwadi, tiri kuona zvinhu zvakwira zvakawanda. Maonero edu isusu zviri kunyanya kukonzereswa nekudererawo kwatiri kuona kuramba kuchiita mari yemuno tichienzanisa nemari yekuamerica neforeign currency.
Dr. Chitambara vanoti matambudziko akatarisana nenyika ari kukonzerwa nekuti pave nenguva yakareba upfumi hwenyika husiri kubatwa zvakanaka, pamwe nekushayikwa kwechivimbo munyaya dzezveupfumi nevanoda kusima mari dzavo munyika. Vanoti izvi hasi zvinhu zvingangomuka zvagadziriswa neusiku humwe chete.
Matambudziko aunzwa nenguva yakareba yekusabatwa zvakanaka kwemari, yekuderera kweupfumi, nyaya yedzekonfidhensi idzodzi. Saka isidambudziko maondero angu ini rinogona kutoti mangwana ratopera, nekuti nyaya dzekonfidhensi inyaya dzetrust, nyaya dzetrust mumagovernment policies. Chandiri kuona ndechekuti mamakets haasi kugashira, atingi nyezim dollar pane problem ipapapa.
Asi gavhuna vebhanga guru renyika Dr. John Mangudya vakaudza nyika nezuro pakuparura kwavo urongwa hwekushandiswa kwemari kana kuti monetary policy statement kuti inflation inofanirwa kudzika gore rino. Dr. Mangudya vanoti vari kutorawo matanho ekuti munyika munge muchidzoserwa chivimbo kana yavari kuti confidence, uye kuti zvose zviri kukanganisa upfumi zvinge zvichigadziriswa.
Inflation yakabatwa isakwira, rate yakabahusa isafamba, it means that the confidence.
Asi vakawanda vanoti pachine nguva kuti zvinhu zvigadzirisike munyika, pachitariswa kuti nyika inenge yave kutowedzera mukushandiswa kwedhora rekuamerica kana kukwira kwemitengo yezvinhu pachishandiswa uremwe hwedhora rekuamerica. Kusvika chete izvi zvagadziriswa, zvinhu zvinonzi zvicharamba zvichinetsa mune zveupfumi munyika.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokoka ekutimpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection, chatinokupakurai nechipiri choga. Nasi mchirongwa, tirikurukura pamusoro pezuare Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Iro rinocherechedzwa makore ose, musi wa21 kukadzi. Rine chinangwa chekucherechedza mabasa akaitwa navaMugabe mukusimudzira vechidiki munyika. Tichitarisa mararamiro ari kuita vechidiki, mungati mikana yavepo here yekuzvisimudzira? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panamba tinoti +1 202 465 0318. Muri Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura Trim Washington DC. Muimbi Prince kudakwashe musarurwa akashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Prince akaimba nziyo dzine mukurumbira kusanganisira ndirwo rudo, ako kaakaimba napachera uye kamwe kanonzi nyamatsatse. Prince akashaya nemusi wesvondo kuchipatara chechinoyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mumwe muimbi aiva sahwira wake Diana Samukange. Muimbi Diana Samukange uyo aive sahwira wa Prince musarurwa ari parunare kwazvimba. Kambo ndirwo rudo kakaimbwa napachera achibatsirana na Prince Kuda musarurwa uyo aradzikwa nhasi kwazvimba. Tinoti zorora murugare Prince Kuda. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanogaya upfu vokandirana makobvu nematete vachipomerana huori. Mumiriri weEU muZimbabwe anojekesa kuti hapana zvachinja panyaya yezvirango pamutevedzeri wemutungamiri wenyika ava Constantino Chiwenga achiti Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.